Zvepata izvi zviri kudzoka zviri maoko chete mushure mekurohwa mumitambo yavo kunyange hazvo vaive vatsimuka muHarare vachivimbisa mafaro. Matebos ndiwo akatanga kurohwa apo vakadamburwa 31-26 nemugovera makwikwi e-2017 Africa Gold Cup Group 1A ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda kuma-2019 Rugby World Cup ayo achaitirwa kuJapan. Chero yekunyanyorwadza mukurohwa uku ndechekuti matebos aive akatungamira 23-7 apo zvikwata izvi zvakaenda kuzororo asi vakazokudubuka zvinotyisa zvikwata izvi zvadzoka kubva kuzororo iri. Kukundwa uku kwasiya mubvunzo kuti matebos achakwanisa zvekare here kubudirira kuenda kumafinary eWorld Cup mushure nekupedzisira kuita izvi muna 1991 apo vakanokwikwidza kumakundano akaitwa akatifararira kuEngland, Wales, France, Ireland neScotland. Matebos anofarira kukunda mumutambo wavo unotevera uyo vari kusangana nekenya svondo rino kuti maroto avo ekutora mukombe wemuafrica uyu uyezve ekuenda kuworld cup arambe aripo. Zvakamira zvakadai mavanga ekurohwa kwematebos asati adzima, Maorias akatevera izvi nekuitirwa pasi 1-0 nemabrave Warriors mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda kuma-2018 Africa Nations Championships nechibodzwa chakabva kuna Henrik Somaev kwafamba maminitsi 50 nerimwe chete. Asi Zimbabwe ichiri nemukana wekudzorera zvayakaitwa apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare muNational Sports Stadium svondo rino mumutambo ucharatidza chikwata chichaenderera mberi nemakundano aya. Vanotevera mutambo uyu havasi kunyanyotya zvavo nezvakaitika muSemuel Stadium nezuro, mumwe wavo ari mutsigiri weCapes United vaInnocent Mtena avo vanoti maWarriors achakunda mumutambo unotevera.
Tiri kurwadziwa zvedu but kuti zvinouyaro1-0 but hatotokotasawo pasinenechi kuti chii togona kukoirovowo kana 2-1 saka 1-0 haio haizviziva kuti inonyangochiisa kozi vakazovo pamusha pedu tinovarovowo chii kana 2-1 tinoimba nabofu kuti.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vamakabhi makamure vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekurohwa kwakaitwa maWarriors asi vachiwedzera ivo kuti vane chivimbo chekuti chikwata chasande chidzambwa ichi chichakunda apo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare.
Mwoyo wangu uchirwadzikana dzinyambo ichi timu yavanoudyiwa 1-0 rinani tinogona kuzodzora kunoku patimba inenge yadzokao yauya kuno vakomana ngavarambe vane pawa vadzokera kumashure painouya kunoku tinogona kuidya tinouya tinozodziva sapoti nechaisapoi sapoti yakakwana.
maWarriors ari kutarisira kupa mufaro kuvateveri venhabvu sezvavakaita svondo rapera apo vakatora mukombe wekosapa castle cup mushure nekurova Mozambique, Seychelles, Swaziland, Lesotho pamwe nezambia. Pamusoro pezvo chikwata ichi hachisi kuda kuita maWarriors ekutanga kukundikana kuenda kumafinary eAfrica Nations Championships kubvira makundano aya akavambwa muna 2009. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.